Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 6/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano mudunhu reMidlands vachivimbisa vanhu kugadzirisa zvose zviri kunetsa munyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoitawo musangano kumberengwa vachivimbisa vatsigiri vavo shanduko kana vachinge vakunda musarudzo. European Union inoti Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena zvichabatsira zvikuru mukugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye varizve mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kugokwe nhasi vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa30 chikunguru. Vachitaura vari pachikoro chemapfungautsi primary kugokwe kwakare, vaMnangagwa vati vari mubishi rekutsvaga rutsigiro kuitira kuti vadzose masimba kune veruzhinji. Vati izvi ndizvo zvakarwirwa nebato ravo muhondo yerusununguko kuitira kuti masimba agare ari muvanhu.
Pamberi neZANU PF, pamberi neZANU PF, pamberi nokubatana, pamberi neZANU PF, pamberi nokubatana, pasi nemhandu. Makadi makomredzi, tavuya Revolutionary Party yedu yeZANU PF yakaunza rusununguko munyika yeZimbabwe kubvisa kuvachena kuti zvitonge isu vatema. Tinosungirwa kuita sarudzo yokudzokera kuvanhu kutsvaka masimba okuramba tichitonga. Murwendo iroro kune vanovuyavo neparutivi vachiti vanodavo havarambidzwi, vanoita kuti mutambo unakidze.
Vachitaura nezviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pachikoro chemapfungautsi, vaMnangagwa vati hurumende yavo ichamutsurudza makambani anga avhara kuitira kuti nyika iwane mari inozoita kuti ishandiswe mukuvamba makambani matsva. vaMnangagwa vasimbaradza nyaya yekuti hurumende yavo yakazvipira mukugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye vekunze vauye kuzoshanya munyika.
Edu makambani ari muno tichatsigira kuti amutse makambani anga afa, akudzirudze makambani aripo. Pamusoro paizvozvo tichiwanazve makambani anobva kune dzimwe nyika achiuya muno kuzovaka mafactory nemakambani in the mining sector, agricultural sector, infrastructure development, maroads and railway, manufacturing, ICT, tourism. Achiega uboni.
vaMnangagwa avo vakatora masimba mushure mekunge vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwa kubva pachigaro nemauto aitungamirirwa navaConstantino Chiwenga muna mbudzi gore rapera, vabvuma kuvatsigiri vavo kuti Zimbabwe yanga yaparara zvechokwadi. Asi vati sezvaiitika muJerusarema yakanga yaparara, vachaivaka zvakare kuti ive chidadiso. Vatiwo rusununguko rwenyika rwakaunzwa nebato rinozivikanwa nemunhu wose nokudaro hapana chinovatadzisa kuvaka Zimbabwe itsva.
We are building our economy. Jerusalem yedu yakanga yaparara taikuivaka ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Ibwe pamusoro pebwe. Nyika ingova kwino kungobunganidza uchingobunganidza kuti avangwane kune kwava netererini yemarodhi. Aiwa ibwe pamusoro pebwe. Ibwe ndokuti mudhuri yatinovaka nyika inosimba nekuti inenge yakavakwa zvino ungwaru. Mabusinessmen ataitana waya. Ko iyo independence yedu yakabva kupi? Yakaunzwa nani?
Musangano waitirwa pachikoro chemapfungautsi unozvidza mutongo wakaitwa musi wa 26 chikumi nedare repamusoro rekumasvingo iro rakati ZANU-PF haifanirwe kushandisa zvikoro kuita misangano yayo. Dare iri rakatiwo ZANU-PF haifanirwe kushandisa vadzidzi nevarairidzi kanawo midziyo yezvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti sei bato ravo riri kuzvidza mutongo wematare. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitawo misangano kuMidlands uko vavimbisa shanduko kuvatsigiri vavo. Vachamisa avo vari kuitawo misangano iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu vati havasi kuzodzokera shure panyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwachikuru manzuko nhasi tazorova pakerapo umberengwa nepamataga kunova muumberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji ruri kutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedisu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bato muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima chitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya moziya vakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemuchero itakunatsa. Unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamugangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwa hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi agerani, saka tati ipapa patasvika pamvura yacheka makumbo isu tinoda kutinwa kusarudzo musi wa3 July. Asi sarudzo idzodzo ngadziitwe nebalot yatawirirana, ngadziitwe nesilabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanishoni ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze mujinga reva vari kuronga utsotsi hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumujeje dzechaimo muhuro yehurumende yeushe patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva ende hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana tiite election ngeballot ratina kuwirirana zvapurindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova varidzi vedu. Saka chitsotsi chese takavhura maziso, tine mabinocular, tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara, unonyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvakanyanyisa. Hakuna development, hurumende haiko zvachose. Apa gedhe hapana munhu, tamutungamiri ine dambudziko nokuti kune vari kufudza mombe negotsi saka pano toda kutotangwa pasa nyika yende mberi ndozvatakutaura nyaya dzedzidzo nyaya dzeutano nyaya dzezvikoro nyaya dzekutotangopinda togadzirisa nyaya yemari sei tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuisa vanhu mukubudirira kwavo mumagadheni mavo kuraya nyaya dzemagetsi nyaya dzemafoni hakutori nanetwork ukatarisa kunana tar kuvana econet zvinova zvinonyadzisa mabridge anondomoka asvika pane imwe bridge rinotonzi gwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya saka zvinhu zvandirwadza asi tati hai dambudziko taakuuya nepirisi renyika richapedza dambudziko rakaoma.
Mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunhare vari kumataga kumidlands nablessing zulu westudio 7. Apo vamunangagwa vanga vachivimbisa vanhu kugokwe kuti vakazvipira kuvaka patsva Zimbabwe, nhengo dzemapato anopikisa dzanga dziri kuchema nerekuti dziri kumanikidzwa kuenda kumisangano yezanupf uye kuti dzichaitwa danda mugotsi kana zanupf ikakundwa musarudzo. Tabata nhengo yethe African Democrats vamakoma chona kuti tinzwe zviri kuitika.
Tikangonyararaka election inouya vanotyidzirwa ana ambuya vachagona kuvhota zviri pamutemo vechidiki vanobva vagara kumba vachanovhota vachitarohwa vanoenda kumabhawa vachaenda vachitya kunomwa ikoko. Aiwa, election iyi ndepeace nderunyararo, isiwo takamirawo the African Democrats noti kwete hazvibvumirwe. Saka munhu atirova mapurisa akanonoka kuuya tokwanisa kubata munhu iyeyo tozopa mapurisa tamutora tamuti uyu ndiye munhu ari kukonzera birizhonga mudunhu redu. Noti tikarika kudaro vanoramba vachingotrora makore nemakore, election after election. Even Besian kuna sabu ndakadzidza naye ndakakura naye zvotikatyamadza kuti ndiye wokutungamira again achiti aiwa zvinotaura zvepeace ndezvavo, isi toenda tichirova vanhu kusvika zano yahwina. Kana yahwina vanhu nangagwa vahwina, vanhu ivavo hapana zvinoitwa. Aiwa, izini ndichamushanyira, ndamushanyira ndotisawira iwewo rutaura zvekurova vanhu. Chitanga isusu toenda zvedu takawanda toti chitirova tauya isusu because hatisi vezano asi tiri zvizvarwa zvemuno.
Mharidzo yemutungamiri wenyika vamunangagwa yavanoparidza yakuti runyararo runyararo, tingati vanhu here vari kuvatsigira vasiri kuteerera kana kuti vari kungotaurawo zvavo mashoko paruzhinji?
Pane kaviri vateereri vevoice of America, pane kaviri. Pane nini ndogona kupa meseji yokuti aiwa toda runyararo, asi munhu ini anondiziva chaizvo chaizvo maleftenants vese vakaungana kwandiri vanenge vatoziva code yani inenzi secret code yokuti ndikati runyararo ndikataura kaviri kana ndikatsikisisa kuti runyararo zvogona kureva opposite. Kana kuti vanhu vaya vanenge vaitoziva kuti vachingoenda chete takutodhira nemi vachiziva kuti vamunyangagwa vangofuratira hapana zvavachaita, vapurisa hapana zvavachaita. Asi pari zvino hapana kana mumwe akasungwa. Tongoonawo zvenemanyika yese zvayo vese vaiba vaiva nanhasi vachiri panze.
Avo vanga vari mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yemumiririri weSesame kugokwe vaMarco Machona vethe African Democrats vachitaura vari kugokwe kwakare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Magaterera ku Studio 7. Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva rinotonga nyaya dzeuori muPakistan ratongera vaimbove mutungamiri wehurumende vaNawaz Sharif kugara mujeri kwemakore gumi. Uye rikavabvisisa faindi yemadhora mamiriyoni gumi nechidimbu zvichitevera kukundikana kwavo kutsanangudza kuti ivo nevana vavo vakawana kupi upfumi hwavainawo huri kunze kwenyika. Dare iri ratongerawo mwanasikana wavo Marian Nawaz kugara mujeri kwemakore manomwe. Uye rikamubvisisawo faindi yemadhora mamiriyoni maviri nechidimbu. Dare iri ratiwo upfumi hwavaNawaz huri kunze kwenyika hutorwe nehurumende. Vari kutungamirira chikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaAlma Brook vanoti kuita sarudzo dzakachena kunobatsira Zimbabwe pachirongwa chayo chekugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera. Todzokera kuna Godwin Mangundla atipe nyaya yezviri kuitika nava Alma Brook.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaBrook vati zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvinorerutsa chirongwa chayo chekuda kudyidzana nedzimwe nyika mushure mekunge ukama hwayo nenyika zhinji dzepasi rose hwadzikira pasi peutongo hwavaRobert Mugabe. Vati nekuda kwaizvozvo, zvakakosha kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo sezvainotarisirwa kuita, uyewo kuti basa iri riitwe pachena kuitira kuti vese vari musarudzo vagutsikane nemafambisirwo esarudzo.
The credibility of the election process is important for the future reform process of the country.
Kuita sarudzo dzakajeka kwakakosha pane zvese zvichada kuitwa neZimbabwe pakudyidzana nedzimwe nyika panyaya dzeupfumi nematongerwo enyika. Saka chikumbiro changu ndechekuti dai seki yaita kuti sarudzo idzi dzichene.
Vati sezvo Zimbabwe ichizivikanwa nekuita sarudzo dzine mutauro, pari zvino pane vamwe vane chivimbo nemafambiro ari kuita zvino. Kunyange hazvo pachine zvinhu zvakawanda zvichiruda kugadziriswa. VaBrook avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sachigaro weZeka Mai Priscilla Chigumba, vatori venhau, mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira, vati mumisangano yavo mabuda zvichemo zvakati kuti uye shuro yavo ndeyekuti dai zvichemo izvi zvagadziriswa kuitira kuti sarudzo dzisaite mutauro. Vatiwo vakanzwa zvakataurwa nemauto kuti acharemekedza bumbiro remutemo yenyika pasarudzo, asi vakati Zek aifanire kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vafungire kuti sarudzo dziri kubirwa zvakaita sekushandisa mauto pasarudzo. Chikwata cheEU chinotiwo hachina kufara nezvachakaona pachakadeedzwa nevamwe kunoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuFidelity Printers svondo rapfuura. EU yatiwo chingave chinhu chakanaka chose kana zvinhu zvese zvikaitwa pachena. Mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi vaMark Stevens vati mafambisirwo esarudzo anosiyana-siyana, uye kune dzimwe nyika kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kunoitwa pachena vese vanokwikwidza vachiona, asi vatiwo kune dzimwe nyika vanoita zvinhu muchiwande sezviri kuitwa muZimbabwe. Akandike kutanga mukati memakore gumi nematanhatu hurumende yeZimbabwe ichikoka European Union kuzoongorora sarudzo. Hurumende yava Munangagwa iyo yakatora matomu zvichitevera kudzingwa basa kwavaMugabe muna mbudzi gore rapfuura nemauto, yakakoka nyika pamwe nemasangano ekunze akawanda kuti azoongorore sarudzo sezvo ichiti sarudzo idzi dzichaitwa pachena. Zvichakadai, vakasanobata chinzvimbo chemiriri weAmerica muZimbabwe yamai Jennifer Savage nezuro vakati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe zvisinei ine kuti ibato ripi rinenge rakunda musarudzo. Mumashoko avo pakupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yavo, Amai Savage vakati America inotarisira kuti sarudzo dzinge dzakachena uye vave kutoona mberi zvirango zveupfumi zvabviswa paive nekudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi. America yakatemera vamwe vakuru vakuru muzanu PF vainoti ndivo vaibira sarudzo, kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zvese zvaitadzisa nyika kuve neutongi hwechekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveupfumi nhasi raburitsa mashoko ekuti kushomeka kwemari yekunze, zvikuru dhora rekuAmerica, zviri kupa kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemaindastiri zviderere zvakanyanya, uye munyika mushomeke womukaka sezvo pasina mari yekutenga mishonga yezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe pamombe kana kuti tick-borne diseases. Uwandu hwemukaka waderera kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe kubva pamarita mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana masere mumwedzi mitatu yekutanga kwegore. Izvi zvabuda mugwaro remwedzi mitatu yekutanga kwegore kana kuti quarterly bulletin. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya kuti tinzwe zviri kuitika.
Kushaika kweforeign currency kudokanganisa zveupfumi hwenyika. Choti vachirongwa chatofungidzira kuti panopera maelections apa hurumende itsva inenge yasetwa inofanira kutarisira kuti tiita sei nenyaya yekuti foreign currency iuye munyika tiiwane, kana kuti iregulatwe zvayo kuti zvinhu zviite zviri nyore, vanhu vagogona kuva nourongwa wekuziva kuti mangwana zvinoita zvakati nokuti mari yakati iripo. Zvava ichokwadi kuti kana even production yemuindustry iri kuafectwa nenyaya yekushayikwa kweforeign currency. But foreign currency kuuya kwayo kunge tatoexporta. Zvino hatina zvokuexporta iko zvino, because production yakadzikira kumamines. Ndokwatotofunza kuti kwaitwa ikoko tagona kuingiriza migodhi inomainwa tichigona kutengesa zvinhu zvokunze, ndo zvinogona kubatsira. Izvo ichokwadi handisi kuti zvinomborambwa, ende zvandifadza pakuti hurumende pachayo haisi kuda kuwanziridza zvinhu, inozvibudisa pachena zvinenge zvichiinetsavo. Ichokwadi toda kutotei tawana kuti taexporta zvinhu zvakawanda ndokuti mari yadare ipinde munyika.
Matimi kana zvichibvira mari iyi inofanira kuonekwa kuti iri kufamba sei kana kuti kwamuri kuti kuregulatwa.
Munoziva kana munhu uri makambani fanika matoo sevens aisusu inonzi formal muchirungu, formal business, rototi togona kungowana foreign currency chete kana ichibva nokumabhangi. Saka mari ikange ichigona kuti kana ikatengeswa zvinhu kunze youya yose nenzira dzakarurama dzemumabank system, production inoingiriza nokuti zvinenge zvichinge zvaane mutemo unenge uchitarisirwa nenyika kuti zvotongwa sei, zvofamba sei nemari dzacho. Izvi zvimwe zvokungoti mazana zvomumaparo market houses kuti mari inofamba sei.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vange vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi tiri kuda kumbonzwawo kuti madzimai ari kukwikwidza ari kuti kudii nezvesarudzo dzegore rino.
Inini zita rangu ndonzifera Mahoka, ndiri kuHurungwe East Constituency kumashonaland West Province. Pati yedu isusu National Patriotic Front ndo pati yedu. Isusu kuvanhu hatisi kuvimbisa, tisi kutoshanda kwete kuvimbisa, kutogadzira mabridge izvozvi patiri kutoshanda izvozvi.
Ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri?
Bato redu isusu ari kuritungamirira iye zvino hatina president isusu kuNDP. President wedu isusu ndiShamisa. Shamisa ndiye achapinda paupresident, isi tinotora udeputy.
Pane vamwezve vangati amai Mahoka tinovaziya vachimiramira vari kuzano PF yava Mugabe, chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pava Mugabe?
Zviri zvokusandura zvakawanda zvatoda kuti zvisanduke, nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe? Mbavha idzodzo ndogatatiza idzodzo kuti tisandure, kusisina mbavha dziriko.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa, zvinozobatana papi ipapa?
isusu takatobatana neAlliance because toda kubvisa junda yakabvisa baba vaMugabe vachiti baba vaMugabe vakura.
Influence Susan Matunga ndiri kumirira zvakarendera aspiring candidate yemfaka seconstituent ndiri kumirira ndiri under MDC Alliance inova inotungamirwa naadvocate Nelson Tamisa. Zvandiri kuvimbisa muvanhu vemudunhu vandakamirira, ndinovimbisa kuti tikaenda mutwapeti samadzimai nekuti ndiri mudzimai tichinovhota mutwapeti July tikaenda tichinovhotera advocate Nelson Tamisa, upenyu hwedu hunova hunochinja. Mugovernment of National Unity vachamisa vakanga vari part of one of the ministers. Chinja akachinja pasina kana mwaka. Mishoma shoma yayakataura zvakabva zvaitika. Saka ndine chiimbo chekuti free maternity kumadzimai zvinezvo zvine zvinhu zvinokwanisa kungotongochinja pasina kana mazuva. Madzimai zvakare tisinosanga nemutoro yekuti nyaya inheritance yekuti tikafirwa nevarume tikasara tisirikadzi hatina anotimiririra. Asi ndinoziva kuti vachamisa vakapinda pachigaro. Nyaya idzodzidzi dzeinheritance dzino dzinotirerukira semadzimai.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa. Ndini Minister of State in charge of Manikgalan Province. Ndiriwo candidate as a senator for Manikgalan Province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu vetaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation zvinofanirwa kunovhotera President Edi Mnangagwa kuti vape mandate yekuenderera mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino. Wona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration yanga ichimanirirwa navamugabe zvigadziriswe.
Ayo madzimai ari kukwikwidza musarudzo achitaura naMarvelous Muhlanga nyahuye weStudio 7. Mumitambo yeWorld Cup yatambwa nhasi, France yakunda Uruguay 2-0, ukuwo Brazil iri kutamba neBelgium mumutambo wemaquarter finals. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka kubva kuzororo achipinda munguva yekubvisa varume muvakomana. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Sezvo iri nguva yekubvisa varume muvakomana, hapana chikwata chichada kurasikirwa nemapoinzi, kusanganisira pamutambo wevavakidzani veCapes United neHarare City uyo uri muRufaro Stadium mangwana. Zvikwata zvemuHarare zvasaririra zvikuru makwikwi aya, asi Capes United iri kurwisa iri pachinhano chechina, mapoints 15 pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 44. Mutsigiri wemaGreen Machine vapedzisai Musharu vanobvuma kuti zvemukombe zvaramba, asi vachiti ivo vari kuda mapoints ese kuti vazadzikise chinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvichapedza zviri pamusoro petafura.
Kutongotochi dai tangoramba takamendenayo mapozisheni kuti timisananaya ichirohwo kuti tikatopedza kuti timu top 4 zvekuti zveliga hatichatombotarisiri nemamiri akaita chikwata chedu.
FC Platinum ndiyo iri kutungamira iine mapoints 6 pamusoro pengezi Platinum Stars, zvekuti iri kutarisirwa kuwedzera utungamiri hwayo apo iri pamusha neZPC Kariba musi umwe chetewo madamburo aine rwendo rwakaoma kuHerentals College. Muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Labu vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum haisati yatora mukombe, asi vachiti kugona kunenge kudada inokwanisa kutorerwa mukombe nengezi chete kwete nechimwe chikwata.
Ngatsaterere yaya maplatinum yaya, nokuti maplatinum aya akatosimba futi pedza anogona kutora kana iye kungezi between the two.
Lloyd Mtasa oyo akadzoka kuDynamos mushure mekudzingwa kwemasvondo maviri ari kutarisira kusimudza chikwata chake zvekare apo chiri kusangana neChicken Inn. Asi mutambo uyu hauna kupfava sezvo Chicken Inn echiri netariro yekutora mukombe uyu apo iri pachinhano chechitatu patafura. Highlanders iri muNational Sports Stadium nesvondo ichidamburana neBlack Rhino. Mitambo pakati pezvikwata zviviri izvi unowanzosimudza vanhu pazvigaro zvavo nemufaro kweva minutes ese 60, zvekuti uyu haungasaririre. Mimwe mitambo iriko svondo rino yakamira seizvi: Mutare City Rovers vs Nichrad, Blauwe Chiefs vs Yada, Chapungu versus Blair City, Shabani Mine versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo, ndokuoneka ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA.